Pafonde dzirapo vakaita ivo vakati ndaidresa mota saka ndaida kupaka zvakanaka bhaki ravanoshandisa saka vari mukupaka kudaro pakabva pasvika mota yewaiti 4x4 yanga ine mapurisa anga asina mainifomu ndobva vasvika ndobva vatitipee pasipoti ndobva vabuditawochi pasipoti yavo zvishuva pasipoti yavo yakanga yakadi yakaexpire yakaexpire ne4 months zvadaro ndobva vandi pasipoti yavo yakadisi yakaexpire vakati hongu vakati tingadi tingatarirai pavari kutichiregewo ndiitoo mari yandinayo ishoma ii vandivatoe ndipo vakabva vasunga ndobva vatoradzikwa pasi vakatanga kurowa ndipo vakatanga kurovana neti nemapurisa aya kusvika vazoruma umwe mupurisa ruoko
saka vasungwa vakagara nguva yakadii vari muusungwa vasati vaenda kudare
vakaita 3 days vakasungwa sewenisi ndobva ndaenda kunovaona inini mangwana tese pandakaenda kunovaona pavisiting ao vakanzi avapo vatorwa nemapurisa akavasunga asi isisi kuti toine mapurisa akavasunga mapurisa aya haanga asina chaoneki vaingonzi avapo vari paof kuti tinze zvizere kuti pari kudiwa chiine chii nekuti mapurisa aya akabhatitira pasipoti akatora laisensi avati vachituka vakabva vatorasa saka ndozvimwe zvakazoita kuti murume wangu ataure kuti handina chi handina mapepasi
saka dare rakavapa mhosva ipi kuti vazotongwa
dare rakavapa mhosva yekuti izvoni wakaramba kusungwa wakawanikwa wakapaka mota zviri rongo wakaovhasteya musouth africa vechi4 yachona zvikanzi izvonanzi wakarova mupurisa zvikanzini yachona zvonanzi wakambotengesa doro muno south africa ofuti iva vanamboti vatengesa doro musouth africa
saka vakapiwa mutongo wenguva yakadii mujeri
vakapiwa 8 months kubva muna machi nokuti vakazotongwa muna machi kubva ijanuari kusvika muna machi pesap vaingoti vakadzoka kukoti vainzi huyazvarakati kuzosvikira vanhu vekuchechi patinonamata vaita mudemhemudemhe kuti vabvise mari kutsvagwe rosa ndopakazotongwa muna machi ndobva vapiwa 8 months kusvika muna novhemba
saka muri kukwanisa kuenda kunovaona here vari muusungwa
inini handitobvumidzi kuti ndiendeko nokuti handina mapepa zvakakwana kungoendako kujeri usina mapepa zvakakwana unopesungwawo
saka pane vari kukwanisa here kuenda kunovaona
pane vanomboendawo kunovaona
tinoona kuti imi tanzwa muchitauro wenyaya yekuti makazvitakura muri kuwana here rubatsiro rwokuti munge muchirarama
inini paizvo ndiringoitawo mahausichoro kana ndafonerwa kunzi kurudiwa munhu webasa part-time job ndoko ndoenda ndodi ndoshandawo ndounganidzawo mari yavo ndisakasenda
toti pane vakateererawo pane ino nguva vanenge vachida kukubatsiraiwo zvii zvamungati moda kubatsirwa nazvo
tizanai tingakumbira vanze kuti vandibetsero papreparation nemari yerinacho zvechikafu hangu ndinodi ndinozvibatsira ndinozvivanira
vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi
+27 6 7 9 8 6 1 7 7 1
dzokororai zvakare
+27 6 7 9 8 6 1 7 7 1